Kunyanga hazvo mushandi weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC mudunhu reChegutu vaGodfrey Masiri varamba kuti ndivo vanyora tsamba yekusiya basa nhasi vatadza kunyatsotaura kuti sei vave kuchengetedzwa nemapurisa akawanda kumba pamwe nekubata kwavo. Mapurisa anosvika 15 atanga kuchengetedza vaMasiri pamahofisi avo muChegutu, vamwe vasingazivikanwe kuti ndevanani vari kuvachengetedza kumba kwavo. VaMasiri vakazivisa nechipiri kuti vaJackson Nduna vebato reZANU-PF ndivo vainge vakunda mushure mekuwana mavhoti 10,932, vaGift Konjana veMDC Alliance vaine 10,812. Asi zvakazobuda pachena kuti vaKonjana vainge vaine mavhoti 10,948 ayo akavaita kuti vave pamberi kumavhoti. Mutsamba yavakanyorera bato reMDC Alliance musi wa2 yamavhuvhu, vaMasiri vakabvuma kuti painge paita kukanganisa pakanyorwa manhamba kubva pa-V23A kuenda pa-V23B yavaKonjana navaKache Simon veUCADGPZ. Mavhoti 121 avaKonjana ainge apiwa vaSimon, ukuwo vhoti imwe chete yavaSimon yainge yaiswa kuna vaKonjana. Asi tiri kunyanya kushamisa ingwa yave kutorwa neZEC kugadzirisa dambudziko iri, sezvo yave kuti zvave kuda matare dzimhosva kuti pagadziriswe. Mukuru weMDC Alliance munyaya dzezvesarudzo mudunhu reMashonaland West vakuda kwase chigumo, vati vakatokwidza nyaya iyi kudare rinoona nezvekusawirirana musarudzo kana kuti Electoral Court. Vachigumo vati zvakaita ZEC kuda kubirira sarudzo kuti bato reZANU-PF rikunde.
Ndonange mistake iyi yakakonzereswawo ndonange iye wacho uyu Dexter Nduna ndotomange ndiye wacho aida kutobatsirawo, aida kutoita kuti zviitike kuti ahwine kuChegutu ikokuye. Chikonzero ndechekutizo kuri kunzi iZEC ndo iri kuda kuti kudhaida kuti Dexter Nduna ahwine, maybe pamusoro pekuti maybe aiva shefu kana kuti chii. Ndonange dai ZEC yakatobatsira vanhu vakaita kunge ana July Moyo vaive vanotowirana muNangagwa kukunda anana Dexter Nduna nevanhu vakaita kunge ana Patrick Mamaso, ndonange ndo vaitokwanisa kana kutobatsirwa neZEC yazvo kuti vahwine.
Sarudzo dzakaitwa svondo rakapera dzemutungamiri wenyika dziri kurambwa nebato reMDC Alliance ichiti zvakashevedzerwa nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba nezvemugotsi Matsuru vachiti manyepo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kuendesa nyaya yesarudzo kumatare edzimhosva nguva yakatarwa isati yapfuura kubva pakaziviswa zvakabuda musarudzo, vachiti vane umbo hwakadzama. Ndakabira Studio 7 muChinoyi, ndini Ata Chigoriwa.